Susan is a good one. It's a good advocate for Masiwa and
the Ijowe yangeichitika apo chikonzi chehurumende change chiri kusecha ma office at the source chichibatsirwa nemagweta eEconet ne Stewart Bank pamwe nemapurisa. Izvi zvaitika vatori venhau pamwe nevanorwira kodzero dzevanhu vakawanda vakatarisa. Izvi zvaitwa mushure mokunge kambani iyi yapiwa mvumo yokuita izvi nedare rehigh court musi wa 16 Kurume. Izvi zvaitikawo zuva rimwe chete mushure mokunge dare rambomira kupa mutongo pachikumbiro chethe source chekuti nyaya iyi ikwidzwe kudare reconstitutional court. Zvaitika nhasi zvatsamwisa masangano evatori venhau avo vati vanoshushikana kuti vemakambani vave kubatana nehurumende mukushungurudza vatori venhau munyika.
Saka isusu tinozvishoropodza nemashoko akawanda tichiri kutokahlamara nokuvhunduka kuti iEconetv rehazviita izvi kana kuti nderimwewo kambaniwo yatisingazivi.
Sachigaro wesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vakumbirai mafunda vati vanosuwiswa zvikuru nechiitiko chanhasi.
Zvinhu zviri kutishatirisa nekuti zvinhu zvinochora kodzero dzevatapewo nhau nekuti bumbiro idzva rezimbabwe rakapaswa muna July 2013 rinochengetedza kodzero dzekuti vatashande wenhau vashande mune zvakanaka vasingamanikidzwi kutaura kuti vakawana kupi nhau dzavanopepeta. Semisa Zimbabwe tiri kurwadziwa zvikuru nekuti majournalist emuzimbabwe vayaregedzwa aitawo basa ravo nemazvo.
Gweta rethe source vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo Econet yange ine mvumo yekusecha mahofisi aya vanoshushikana kuti kambani iyi nemapurisa vazopedzisira vave kuverenga dzimwe tsamba nezvimwe zvinhu zvange zvisinei neEconet kana Stewart Bank.
Zvaitwa izvi zvekutorwa kwemashoko nematsamba ainyoreranwa pakati pevapepeti venhau nevanovapa nhau zvanga zvichinzi zviri kuitwa pasi pemutemo kana kuti court order yakabva kuhigh court. Court order iyi ndiyo yavapa masimba ekuti vatore information yavatora iyi kana kuti mashoko avatora.
Stewart Bank yakaenda kudare ichikumbira kuti dare rimise the source kuburisa nyaya dzine chekuita nemashandisirwo emari dzebhanga kuvakwereti vakaita samuzvina bhizimisi vaPhilip Chiangwa avo vane kambani yePinnacle Property Holdings ine chikwereti kukambani iyi. The source yakaburisawo nyaya inoti hurumende yakakwereta mari inoita mamiriyoni makumi matatu emadhora kuEconet iyo yakazopiwa hurumende kuburikidza nebhanga reEconet. Bhanga reStewart riri pasi pekambani yeEconet. Vamhike vanoti Econet inoti nyaya iyi yakanyorwa pachishandiswa magwaro ainge abiwa.
Nekudaro vari kuti pamusoro pekuti magwaro aya akawanikwa zvisina tsarukano tine kodzero yekuti tiatore magwaro iwayo. Saka vashandisa gwaro rinobva kuhigh court kuti vapinde mumishina yeresource makombiyuta nezvimwe zvakadaro. Kuti vatore magwaro anoenderana neStewart Bank neEconet Wireless.
The source isangano renhau dzakarerekera kumari nemabhizimisi. Zvichakadai vatori venhau munyika varatidza kusafara nezvaitika uye vati mangwana vacharatidzira pamuzinda wekambani iyi muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.